takapedzisira kusangana neside rehurumende zuva ranezuro musi wa31 December 2018. Tine meeting yatakaita concerning my issues akarehwa nemachiremba. Meeting yatakaita iyi yanga iri government neinonzi health apex, inoreva kuti pana representative wevanhu vese vanoshanda under ministry yezveutano.
Pane zvamuri kuda imimi sana chiremba, pane zviri kutambirwa here nehurumende? Pane zvavari kuofawo here kwamuri?
Pane zvimwe zvatingati zvakagadziriswa, though tichiri takamirira, atingati maspecifics kana final details. Pane zvimwe zvakagadziriswa, but nyaya hombe yacho hatisina kuwirirana, iri panyaya yemari apa. Ndokwatakasadza kuwirirana, ndopakamisa zvinhu zvese. Panyaya yemari inyaya yekuti zvinhu zvakakwira, handizvi tese tirikuzviziva, zvinhu zvakakwira by 3.5 to 4 times, and mapei anopiwa vashandi haana kuchinja. Saka mushandi ari kutaura kuti zvaakunetsa kuti ndeve kubasa, transport iri kunetsa, yakakwira safu takakwira, mabasic commodities, cost of living in general yakakwira, handizvi. So mushandi ari kuti anodawo kubhadharwa nemari yatingati current iri stable, because current yatinayo is volatile and ndo iri kukonzera this problem. So our argument was at least give us part payment in United States dollars. Hatisi kudimanda kubhadharwa neforex, but tukuuza we know kuti muzimbabwe tichasa multi-current system and the USD is part of the multi-current system yatirikushandisa muzimbabwe. So if at least we get part payment so that we know you are cushioned, pakaita any changes murate our RTGS yatirikuuza currently, at least if it is a part payment yako isiri in that, you will be helped.
Tiri kunzwa kuti pane kuwirirana kwamaita, mungati taurirawo kuti ndezvipi zvamawirirana?
Pane picture yatingati yanga ichitenderera pasocial media patwitter, taura kuti vana chiremba vawirana kuti vakupiwa 60% yemari yavo iri kumaUSD. Hachisi chokwadi, that's not true. Hamenewo munhu akangonyorawo message recirculate, it's not true. Then the other issue yataitaura yemishonga mumahospital neequipment yemahospital, it's been more than 2 weeks after mishonga inzi yave kuna Trump. Takamena kuna Trump more than 2 weeks ago, but now we can't keep going kuna Trump. So what we need to see medication yacho iri muhospital, you understand?
Yes.
We want it on the ground, iri muhospital, available for use kuna patient nekuna doctor.
Zvino nai Dr. Muzoremba, varwere vodini imi nehurumende muri pakati pokukakavadzana kudai?
I think hurumende yedu inofanira kuitawo something. We need to do something, because isusu tiri kuvatora it. What's your offer? What are you saying to the worker? Kuti worker ari tanoda kuzoita kubasa, but eventually munhu achangoita incapacitated, handichatokwanisi kuya kubasa kwacho because mari yangu haichakwani. What are you offering for the worker? Imimi oright, ini sine zvatataura kuti isi tachida zvakati, what are you offering? So far hapana offer yatiyaitwa. Kunzi isusu tine chakati, zvirungonzi hatina, hatina, hatina. Saka manje kana zvakadaro, munoona kuti panonetsa, toshandawo sei?
Saka tichitaura kudari, hapana chatinofanira kutarisira, hapana chamuri kutaura nehurumende pari zvino chatingatarisire?
From meeting yacho yatakaita nezuro, ma last words vanga vakati they are going back kune vakuru vavo vanotaurawo navo, then they will come back to us kuti ndezvipi zvingaitwa. Saka we are just waiting for them ipapo.
Asi imimi hamusi kudzokera kumabasa?
Izvezvo hatisati takubvekera kumabasa.